This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 4, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare rinopa mutongo waro pagakava riri pakati pevashandi veNational Railways of Zimbabwe nekambani iyi.
Vagari vekuShackleton vowandudza zvimbuzi vachizviita dzimba dzekugara.
Vatori venhau vanorangarira vaimbova mutori wenhau mushakabvu Bonnie Ochakaodza.
Mumwe muzvinafundo ari muAmerica opinda muzvikoro zvepamusoro-soro achitaura pamusoro penhoroondo yemimhanzi muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutongo wenyaya yakakwidzwa kudare nekambani yeNational Railways of Zimbabwe ichiti kurangwa mabasa kwevashandi vayo kuri kunze kwemutemo uyo wanga wakamirirwa wabuda nhasi. Svondo rapera, mutongi wedare reLabour Court, Judge Evangelista Kabasa, vakanzwa nyaya iyi asi vakati vaizopa mutongo wavo svondo rino. NRZ yakakwira kudare ichida kuti rinzwe kuti sei vashandi vayo vanosvika mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri vakapinda mukurangwa mabasa vasina kupa chiziviso chemazuva gumi nemana sezvinodiwa nemutemo wemabasa uye kuti ndiani akakonzeresa kurangwa mabasa uku. Vashandi veNRZ vave nemwedzi vachiramwa mabasa vachida kuti vabhadharwe mari dzavo dzemihoro idzo dzave kudarika mwedzi gumi nemishano vasati vapiwa. Mukutarisa nezvemutongo uyu, tabata vamunyaradzi Gwisai vanove gweta riri kumirira vashandi veNational Railways of Zimbabwe kuti tinzwe zvabuda mudare.
Vanga vachidecida point yekutanga preliminary point yekuti show cause order yangakaitwa naminista iri pamutemo here. Saka yakabuda nezuro ichiti wanga usiri pamutemo.
Saka izvi zvinorevei kuvashandi vari kurangwa mabasa?
Well, zvinoreva kuti nyaya iyi haisati yapera pakuti mapepa angaiswa naemployer aramhuka dare. Employer angachida kuti vashandi strike yavo inzi iri kunze kwemutemo uyezve vanenge vasina kuteerera vadzingwe mabasa. Saka zvoreva kuti chishuwo chaemployer ichocho hachina kubudirira. Vashandi vanoda kudzokera kubasa immediately asi havana nzira dzekuti vadzoke nadzo munyama kana mweya. Havana mari dzokuti vanobudisa mabasa. Havana chikafu uyezve zvinhu zvavanoshandisa zvine njodzi zvitima. Saka tine tarisiro yekuti kana employer ane mainterest enyika ethati mainterest evashandi vake ethati anofanirwa kuita take a step back oona kuti zviri kuitika izvi hazvifanirwi kudaro, oona kuti apa vashandi pundudzo yekuti vakwanisa kudzoka kubasa. Asi kana employer asina kuzviona izvo acharamba achida kuti adzokere zvakare kuminista vachinje zvokozoda. But isu hatoni zvine zvazvobatsira. Employer ngaagare pasi nevashandi vake oona kuti angape pundutso yakadii kuti vanhu varara mabasa otanga.
Vanga vari vamunyaradzi Gwisai vanove gweta riri kumirira vashandi veNational Railways of Zimbabwe vari parunare neStudio 7 muHarare. Zvichakadaro, vamiriri vesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO kuchamhembe kweAfrica vapinda muZimbabwe nhasi kuti vasangane nesangano reZCTU pamusoro penyaya yakakwidzwa kuILO neZCTU ichitaura kuti hurumende ipindire munyaya yekurangwa mabasa kwevashandi veNational Railways of Zimbabwe. Masvondo mavira adarika, ZCTU yakanyorerwa tsamba neILO ichizivisa kuti yakanga yatambira mashoko aya. mukuziya nezvirwendo rwemumiriri uyu Tabata munyore mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Takawana minduro yokuti vakatambira zvichemo kana kuti vakatambira gwaro rakabva kwatiri vari kuongorora kuti vangavatsira zvakaita sei, asi zvatinoziva iyo zvino ndezvekuti vatokumbira Pretoria office neHarare office kuti vangakwanisa here kuvatsira pavanenge vakwanisa. VePretoria vatopinda munyika iyo zvino, pane musangano uchaitwa mangwana ndedzime nyaya dzacho idzodzo dzichabata wabata kuti toita sei.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zvitariswe zvamuchatarisirawo zvichakurukurwa pamusangano iwoyo mangwana?
Isisu kana vashandi vachishanda vasingapiwi horo, tiri kutarisira kuti kune unenge wachora kodzero ravo. Saka tinoda kuti zvibude pachena kuti National Railways sekwasi government company kana kuti kambani yehurumende zvinofanira kubuda pachena kuti iri kuchora kodzero remushandi.
Saka iyo veNational Railways kana hurumende vari kupinda here mumusangano iwoyo wamangwana?
Aiwa, musangano uyu ndisu tiri kupa nyaya yedu kune vekuAIDO vari muno muZimbabwe. Tange tisatambogara navo country office neanomirira AIDO ari kuSouth Africa. Tange tisatambogara navo tichivapira nyaya yedu.
Avanga vari munyore mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reNational Railways of Zimbabwe panyaya iyi.
Vamwe vagari vemubulawayo vanoti boka reZimbabwe Human Rights Commission rinofanirwa kuzvishambadza zvakasimba rizivikanwe nevanhu kuitira kuti rigokwanisa kuita basa raro rekukurudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu nemazvo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Vamwe vevagari vataura neStudio 7 ava vange vari paSexile Shopping Center mumusha unogara veruzhinji weNkulumane apo pange pachiitwa roadshow neboka reZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC. Vagari ava vati vange vasina zvakawanda zvavange vachiziva pamusoro peZHRC. Mumwe weavo vataurira Studio 7 kuti vange vasina ruzivo neboka iri nemuzvare wembai Murecha, avo vati kushambadzwa kwaitwa nhasi kwavabatsira chose.
Zvemahuman rights ndachizviziva, asi zvokuti kune Zimbabwe Human Rights Commission ndasati ndazviziva.
Mumwe mugari uyo asina kuda kutaura pamhepo ati ane makombi uye ati anoshushikana nekubatwa kunoitwa vemakombi nemapurisa akatiwo veZHRC vanofanirwa kudzidzisa veruzhinji kodzero dzavo kuti vagoziva zvekuita kana kodzero idzi dzatyorwa. Mumwe zvemugari vaShadrack Chinembiri vati chirongwa chekuzvishambadza ichi chinogona kubatsira, asi vati veZHRC havafanirwi kushandisa chirongwa chakadai kuti vangozvishambadza chete kuti vagowana rubatsiro rwema ari kubva kumasangano akasiyana siyana pasina zvavanozoita zvakati tsvikiti zvinobatsira vanhu.
After vazvadvertise vazikanwa, chavari kuda chii? Kuti vazvibenefite iwe here? Dambudziko randinoona nderekuti vane vachizviitira kutsvaga mari kuti vawane fund, but fund ichabenefita ani? Ivo pachavo futi, haibenefit the ordinary person. Ndo challenge yandinoona zvangu.
VZHRC vari kuita chirongwa chekuzvishambadza ichi icho chinonzi Taking Human Rights to the People, vakabatana nemasangano anoshanda akazvimirira ega anosanganisira Zimbabwe Human Rights Association, ZIMRights, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADHR, neZimbabwe Human Rights NGO Forum. Mumwe komishina weZHRC amai Setule Moyo vabvuma kuti chirongwa ichi chakaitwa mushure meongororo yakaratidza kuti veruzhinji hapana zvavanoziva pamusoro pekomisheni iyi. Kweta musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaKenneth Shonai vati vakaona zvakakosha kushanda pamwe chete neveZHRC nemamwe masangano sezvo vachiita basa rakafanana. Vasho nae vati kubatsira kushambadza kwavari kuita sangano reZHRC kwave kutobatsira kuti komisheni iyi izikanwe, sezvo vamwe vanhu vemuHarare vakatanga kuunza zvichemo zvavo kukomisheni yacho mushure mekushambadza kwakadai.
tiri kuzvona zvibatsira nokuti commission yakatotizivisa kuti for example patakabva kwamachipisa ndo yaiva outage yokutanga vakatowana macomplaints akabva kwamachipisa uko kuburikidza nokunge vanhu vaziva kuti commission inoshanda sei uye inowanikwa kupi nokuti vanhu vanga vasingatozivi chero kweinowanikwa kana kutoti inorarama vanga vasingaizivi.
Kushambadza uku uko kwakatanga muHarare kwauya mubulawaya kwekutanga kubvira boka reZHRC parakaumbwa uye kuchaenderera mberi pakupera kwevhiki kumapisa muMatabeleland South. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Muri dzinosvika makumi mashanu dziri kushupika nepekugara kuShackleton mudunhu reMashonaland West dzave kugara mudzimba dzaishandiswa sezvimbudzi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemusha weShackleton uyo uri makiromita 10 kubva muChinoyi vanoti dambudziko rekushaya pekugara ndiro rapa kuti vafunge kunogara muzvimbudzi. Studio 7 payachanyira musha weShackleton yawana dzimwe mhuri dzichigeza zvimbudzi kuti dzizogara, asi dzimwe mhuri dzanga dzatoisa midziyo yavo mudzimba dzanga dziri muzvimbudzi. Mumwe mudzimai akatora chimbudzi kuchiita imba, amai nometa tsomondo vanoti havana imba dzakakwana dzekugara nevana vavo vatanhatu.
Chaita kuti titore matoilet tiedzima kuti hatina pekugara. Uye tine seni ndine one room yandina ndikushandisa one room nevana nababa imomo. Saka ndona kuti ndikashandisa hangu toilet seizvo zviringe nezvima two room vane vano pokurara into vano pokurara. Hatina pekugara pakanyatso kwana muchemusha.
Mwe mhuri yekwambirimi yakakurira muShackleton inoti kushaya pekugara pamwe nekuvimbiswa kasingapere nekanzuro yeChinoyi kuti ichavapa pekugara ndizvo zvaita kuti vafunge kugara muzvimbudzi.
Vafunga kugara nekuti materials nenyakutika pokuti vanhu pokugara havana pokugara. Asi dai vanga vachikwanisa kuti hopo vanga vanhu nzvimwe nzvimbo dzine rimarima vanhu handiti hopo pokuti ivakayapa munhu ngavakapa ngavavakapa hoona pokuita sei pokugara pokugara muno mamuna. Vekanzira havana pokuti apa vatipi vaingoti tichiva kutsvagirai nzvimbo tichitsvagirwe nzvimbo saka apa hapana. Saka vanhu tongoshayiwo pokuita sei toshayiwo pokugara manje ndosaka vanhu vakugara pai vanhu vakutiregai tigarewo zviri matoilet nekuti hapo kugara pano. Asi vakakwanisa kuti tsvagirwa kuti mastandiwo chirote mari shomo yekuti munhu wese anokwanisa kuita sei anokwanisawo kuwanawo zvinenge zviri raiti.
Amai somondo vanoti havana hanya nekubata zvirwere chero vaine pekugara ivo nemhuri yavo.
Hatichatombocha zvirwere because chirwere chacho kuti uchibata nonge wakatoona pekurara kapekugara zvinonge uchiwana uri panze kana kuti zvee zvakangooma.
Sekuru Hassan Saidi avanoti vane makore makumi masere nemaviri vanoshora hurumende nekutadza kupa vanhu nzvimbo yepekugara. Asi kanzura wenzvimbo yeShackleton vainosend mangwanya reZANU PF vamboedza kuhanda nemunwe vachiti zvimbudzi zvatorwa nevanhu kuita dzimba zvakapedzeserwa kushandiswa sezvimbudzi makore akawanda apera.
There were toilets before 10 years ago.
15, 16 years ago.
Aiwa,
1996 mbodijivarwa. There were toilets in 1996.
So as we came here, tine program iripo irikuitwa ne inonzi yedzimba
federation.
Ine mukatarisa patikaita cleanliness we are trying to close neminzwa kuti zvisadi
zvishandiswa.
And in the instance people are stealing some material sheets.
Meya weChinoyi vatest Michaels vati vachatanga vaona kukura kwedambudziko redzimba vozoona kuti vangaripedze sei. VaMichaels vanoti pari zvino havasati vaenda kunoona mhuri dziri kugara muzvimbudzi.
Akapiwa matoilet api and all that. I'll take a drive there and look at the sign.
Vanhu vanosvika zviuru 10 nezvishanu muChinoyi vakamirira kupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
So kuyambira vasikana nemadzimai zvikuru kuti vasaende kunotsvaga mabasa kunyika dzavatisingazive nekuti pane vamwe vakanoitwa vatapwa kunyika kwavanga vaenda vachifunga kuti vari kunoshanda saka sehurumende tiri kuongorora kuti tinyatsoona kuti zvii zvakanyatsoitika kune vasikana ivava kune vasikana makumi matatu nevaviri 32 vakauya paweekend zvinosiririsa ende kuri kunzi kune vamwe vakawanda kuKuwait ikoko saka tiri kumboongorora sehurumende toona kuti matanho angatorwe ndaari asi vasikana tapota musaende kunyika dzamusingazivi kune tsika dzamusingazivi nemutauro wamusingazivi muchitsvaga mari munozongodzoka sezvaita vamwenyu vadzoka vasina kana charainacho asi vadziswa hunhu hwavo
avo vanga vari gurukota rinoona nezvemagariro evanhu nemabasa munyika amai Priska Mpfumira vachiyambira madzimai nevanasikana vanenge vachitsvaga mabasa kunze kwenyika kuti vachenjerere makoronyera anovavambisa mafuro manyoro asi vachizobatwa senhapwa.
Vatori venhau vakurudzirwa kuti vavambe makambani avo senzira yekuti vasimukire muupenyu sezvo makambani avanoshandira akatarisana nematambudziko nekuda kwemamiriro ezveupfumi munyika. Kurudziro iyi yaitwa pamusangano wekucherechedza mabasa akaitwa namushakabvo vabhonwe uchakaodza. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mupepeti webepa naure Zimbabwe Independent, vadumisani muleya, avo vangavari mnyarikani pagungano raitwa muHarare, revano shanda muneze naure kucherechedza mabasa ava Bono Uchakaodza, avo vakashaya mugorera 2012, vati vatorive nau vanofanira kugadzirira ravo remangwana. Vamuleya vati vatorive nevatapive nau vanofanira kuumba makambani avo kwete kuramba vakatarisa zvinhu zvichioma munyika. Vati izvi zvinobatsira kupedza huori pakati pevashandi ava.
Pfumi wenyika hausi kufamba zvakanaka, ekonomi haisi kuita zvakanaka, tingati ekonomi yato collapse. Zvichireva kuti majournalist sevanhu vese vemunyika muno muZimbabwe havasi kuwana mabasa, mari dzavanotambira dzishoma, kwazara kutambura vanhu vari kutambura vari kushupika kwese kwese. Tinofanira kuita sei? Kugara pasi isu sevanhu vemedia. Kuti azvireu kuti kana uchishaya uri puwa usina chaunacho zvinoreva kuti woita corrupt.
Vamuleya vati vatori venhau vemuZimbabwe vanofanira kutambira muenzaniso wevatori venhau vekuBotswana avo vave kuzviitira mabhizimusi avo ari kubudirira.
Varipo vachidiki vari kuvhura mabhizinesi avo, vari kuvhurawo maonline. Ndakaita meeting navo ndikati mwedzi wapfuurayo kuBotswana. Varipo vari kuita izvozvo, vari kupa vanhu mabasa. So zvinoitika.
Vamuleya vati hurumende inofanira kutora matanho ekugadzurudza mitemo iri kumbunyikidza vatori venhau pamashandiro avo.
Vari muhurumende vanofanira kuziva kuti majournalists havazi mhandu dzehurumende. Majournalists they are not enemies of government. Majournalists vanhu vari kushanda vachida kubatsira hurumende nenzira dzakawanda. Kana majournalists vachiexpose corruption zvinoreva kuti vari kupatsira hurumende, vari kupatsira vanhu in general. Majournalists vanofanira kuti vawane mukana wekuti vashande zvakanaka. Hurumende ngaiite basa rayo, isiyane nemajournalists kurega kusunga vanhu, vachithreatena vanhu.
Vachitaurawo pagungano iri, mutungamiri wesangano reGender and Media Connect, Mai Abigail Gamanya vati, zvakakosha kuti madzimai ari mubazi rekutora nhau ashande akatambanukawo sezvakangoitawo vanhurume.
Chishure chedu semadzimai vemumedia ndechekuti dai takwanisawo kuti madzimai kwete chete vavo vari mumedia neavo madzimai ari munyika medu vakwanisawo kuti mazwi avo nepfungwa dzavo dzinge dzichibudawo munhau dzedu dzatinotora muZimbabwe. Mukatarisa panhau dzese dzingataurwa munyika ino, dzingava nhau dzematongerwo enyika, dzingava nhau dzemari, dzingava nhau dzekugarisana kwatinoita mudzimba, mazwi anongoburitswa nevatapi venhau, mazwi evanhurume. Sekunonzi isusu madzimai hatikwanisi kuzvitaurira tega kuti izvi ndo zvatinoda, izvi hatizvidi.
Mukoma wava chakawodza avo vataurawo pagungano iri vaAustin chakawodza vati vatapi venhau vanofanira kubata basa ravo pachokwadi vasingatyi. Vachakaodza vatsigirawo pfungwa yekuti vatori venhau vanofanira kuita mabasa avo vari pachokwadi vasingatambiri chioko muhomwe kuitira kuti veruzhinji vave nechivimbo mavari. Vachakaodza mumwe wevanhu vakavamba sangano revoluntary media council uye vakashanda semupepeti wenhau kuHerald neThe Standard. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Mashoko atichangotambira anoti governor weRBZ Dr. John Mangujga vanonzi vaparura kushandiswa kwemabond notes kuedza kupedza dambudziko remari ranetsa munyika. Taedza kufonera kubata Dr. Mangujga parunare vakati vanga vari musangano. Asi zvichakadaro banga rinokweretesa pamari munyika dzepasi rino reIMF razivisawo nhasi kuti raona kuti nyaya dzezveupfumi muZimbabwe dzasvika pakaipa zvekuti hurumende ikasagadzirisa zvinhu zvinogona kuenda kumawere.
Nasi muchikamu chedu chatunoita hurukuro nevana veZimbabwe vakavaka musasa kunze kwenyika. Tine hurukuro namuzvinafundo Moze Chikore avachangobva mukunyora bhuku rinonzi African Music Power and Being Colonial Zimbabwe. Vari kukurudzirawo vana veZimbabwe kuti vanyore mabhuku anorondedzera nekuchengetedza nhoroondo yavo sevanhu vatema.
Vachikore vanodzidzisa paUniversity of California Santa Barbara. Muzvinafundo Chikore vanoti vanozviziva havo kuti hazvisi nyore kunyora mabhuku anotambirwa sezvo vachena vanga vagara vachiita basa rekunyora nhoroondo dzevatema iri vanombogona kusunga ndare munzira yevatema vanenge vachida kupindawo muurongwa hwekunyora nhoroondo yavo. Vanoti vari kumbofambawo nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo muno muAmerica vachiverenga bhuku ravo Mapfumo achiridza. Mukuzeya nyaya iyi tabvunza vachikore kuti sei vakafunga kutanga kuparura bhuku ravo vachidzokera kumakore ekuma1890.
Nekuti takatanga isusu kuongorora manyorerwe mhanzi dzedu dzemuZimbabwe mabhuku ariko ana Thomas Turino, vana Joyce Jenje Makwenda, vana Fred Zindi nevamwe vakadaro. Vanonzotangira kuma1930 makore mashoma. Tabva mukudzvanyirirwa udzvanyiriro uya hwatambanuka zvino vanhu vave matawind vava kuita mhanzi dzavaimba dzechizvino zvino vana chimanjemanje vana rock and roll ballroom vachiimba dzimbo dzavo dzinana maimsodzi kunana Stanley Hall nedzimwe dzimbo dzakadaro dzanga vavakirwa nemamunicipality. Nekuti dzivo rwevadzvanyirirwa rwakari rwokuti taunza vanhu vakumatawind pamareserva nekumamission school kwavo kuzvikoro zvavaidzidza. Asi kana vasiri pabasa manheru kana kuti zuva rimwe chete pasvondo vanenge vachiitei? Saka varungwa vanga vane kutya kakutya kekuti zvino vanhu ivava havana chekuita matawind. Saka vakatora mhanzi nyaya yekuzvitandadza nemhanzi vanati ngatichivakei nzvimbo dzakatasana maimusodzi kuti vatandarire imomo. Tichivapa mawadzi vanenge vatamba nekuimba zvinokunda vamwe vachiimba dzimbo dzavo dzaibva kunze idzodzo dzevarungu nondo dzaipromotwa nguva yoyo ndo dzaikudziridzwa. Saka yanga iri nzira kwatingati pachingezi kumaneja social control vanhu vaiti manatives isu vanhu vatema. Saka nomashandiro akatwa mbanzi iwayo. Asi vakawanda havazvioni vanongoti vanhu vanhu vaiimba zvavo vachitamba dzimbo dzevanhu dzaibudirira chaizvo. Ubva vatangira ma1930 imomo havachaona yatingati politics of music, politics of entertainment.
Tiri kuonawo varipo apa vana Dorothy Masuku, vana Zex Manatsa, vana Thomas Mapfumo. Mungati vakabata basa rei apa?
Ndo magamba emagitari iwaya vamataura. Vatingati isu pachiru dzichivakauya magerilla artists vakatora dzimbo dziyadza dzikaramba dzingoimbwa kubva kuma dzakamboimbwa vachimirenga chekutanga 1893, 1896, 1897 vadzvanyiri vakaedza kudzitsikirira asi dzakara madzingo imba.
Muri kufambawo muchiimbo imba imba navamapfumo, mukatudzo kuti chirongwa ichocho chinenge chichifamba sei?
Chirongwa ichi chinobva pamakatarisa chapter 10 yebhuku iri yandakanyora nagogo Jane Lungile Ngwenya. Saka zvandinoita muno muamerica pari zvino izvi ndichaenda zvekumusha noita zvimwe chinena nabe hostore nevamwe, kufamba mumayunivhesiti nenzvimbo dzakadaro daro ndichitsanangura nyaya iyoyi. Mushure mezvo nerombo rakanaka kuti baba Thomas Mapfumo neBlacks Unlimited ndakakwanisa kushanda navo kwemakore akawanda. Saka pari zvino bhuku rabuda tave kufamba manje ndakaverenga rova musambo.
Muzvinafundo Moses Chikowero vanodzidzisa paUniversity of California Santa Barbara muno muAmerica vanga vachitaura vari parunare muCalifornia.
Tambirai nemufaro waterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi tichanzwa kubva kuvafundisi vakasiyana siyana pamusoro pemafungiro awo eNational Pledge.
Inimbeka Reverend Albert Manjuru. National Pledge iya isadhirira minayi. Nemhaka yekunamata mufanani bekusimudzwa mwana Mwari. Vasiri Mwari vedu. Isiri vana Kristu. Tinotenda muna Mwari. Sechurch tati kwete hatidi kuti vana vedu vanamate mufanani.
Ndeitwa mufundisi Immaculate Nyamaro. Saka ndiri kuti vana vedu hatiitira zvakanaka kuti vana vedu vanamatiswe zvimufanani. Nekuti kana tichikuti kunamatiswa zvimufanani zvekuti kana munhu achisaluta flag achiinamata. Zvireva kuti neshoko raMwari zvinenge zvakupesana. Nekuti shoko rinotaura kuti musava nevamwe vaMwari vamunonamata, musanamate zvimufanani. Saka kuti vana vedu vatange kudzidziswa kunamata zvimufanani iye asi kutiitira zvakanaka. Nekuti ivo vari kutoti zvoni ndo zvinotoita nekuti vari kuappreciata vanhu vakafa vakarwa nyika inoi kuti vana vaone kusununguka.
Ini ndinonzi mufundisi Barbara Batsi. Mafungiro angu pamusoro peNational Pledge ndeyekuti handisi kuona chakaipa pazviri nekuti munamato unenge uchingoitwa takasimudza flag yedu zvakangofanana nezvinoitwa kune dzimwe nyika. Nyika nenyika ine maitiro ayo. Nyika yega yega ine mafungiro ayo, ine manamatiro ayo, ine masimudziriro ainoita nyika yayo. Saka isusuwo munamato uri kuitwa, kana tichiita munamato wenyika, tinosimudza mureza nekuti mureza wedu ndounomirira nyika.
Tinotenda. Aiwa vaterere, nguva ndoyaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioniso Jani.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zuva reWorld Press Freedom Day tichitarisa mabasa anoitwa nevatori venhau.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutira tigokufonerai.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Dare reLabour Court rinopa mutongo waro pagaka variri pakati pevashandi veNational Railways of Zimbabwe nekambani iye.
Vagari vekuShackleton vovandudza zvimbuzi vachizviita dzimba dzekugara nekuda kwekushaya dzimba.
Mumwe mutori wenhau. Vatori venhau vanorangarira vaimbo yemutori wenhau mushakabvu Bonwell chakaodza.
Mashoko tichangotambira anoti governor weRBZ Dr. John Mangujga vaparura kushandiswa kwemabond notes munyika.
Tava tashuka kumagume chirongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Aiwa vateereri, nguva ndo yaita shanje. Tosangana zvakare mangwana. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri na Marvelous Mhlanganya uye munhau dzechirungu.